Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu chikunguru 28/2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tasitaurwa neHigh Court ndozva kumira, asi tiri kuti izvoni takamira President Sixu yakasupere chokuti aiwa pasipo papera mutaka.
Dare repamusoro-soro rinorasa chikumbiro chevaimbo veGurukota vaSevia Kasukwere chekuti vabvumidzwe kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika.
Vane zvese izvozvo kana makaudzwa saizvozvo vari kutyisidzira vanhu, saka vanhu havana rugare, vari kutoshungurudzwa. Zvikuru sei mamwe madzimai ekuBikita West akutotorwa achinzouyai kuwadhi kwangu.
Vagari vekuBikita pamwe nevebato reTriple C vochema nerekuti mhirizhonga iri kuwedzera munyika pamberi pesarudzo dzegore rino. Vamwe vagari vekumakonde vanoti vave kutarisira kunhengo yeparamende yavachasarudza kuti ikwanise kuvawanisa mvura yakachena sezvo vave kunwa mvura pamwe chete nezvipfuwo zvavo. Makundano e-2023 Vitality Netball World Cup atanga nhasi mangwanani, Zimbabwe ichikundwa neAustralia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro-soro rarasa nhasi chikumbiro chevaimbo veGurukota rehurumende vaSevia Kasukwere chekuti vabvumidzwe kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Godwin Mangondla anotipa nyaya inotevera.
Vakasukwere avo vaida kukukwidza vakazvimirira vakakwira kudare iri mushure mokunge dare Electoral Court ravarambidza kukukwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika zvichitevera chikumbiro chainge chaitwa navalovedale mangwana vezanu PF. Asi vatongi veSupreme Court vanoti Justice Kuvava, Justice Bunu naJustice Chatukuta varasa chikumbiro chavakasukwere vakati vachapa zvikonzero panguva inotevera. Rimwe remagweta ava mangwana vaEdlin Baiwa vaudza Studio 7 kuti vanotambira mutongo wedare vachiti chikumbiro chavakasukwere change chagara chisina maturo.
Saka tinofara zvikuru kuti dare guru rawirirana nesu sekugara kwatanga chimwena kwatokutanga.
Asi vange vakamirira vakasukwere pasarudzo kana kuti Chief Elections Officer amai Jacqueline Sande vati vachatora matanho ekuti vakasukwere vapinde musarudzo idzi kusanganisira kuenda kudare reConstitutional Court.
Tasitaurwa neHigh Court ndozva kumira, asi tiri kuti izvoni takamira President Sixu yakasukwere tiri kuti aiwa pasipo paperera mutaka.
Asi vamubayiwa vaudza Studio 7 kuti vakamirira kuona matanho achatorwa navakasukwere uye vati vane chivimbo chekuti hapana danho richatorwa rinokwanisa kumisa mutongo wanhasi.
Saka tinovimba kuti mutongo wayapa mutongo unobata vakwikwidzani vese panyaya iyi, uye hakusisina zvekare mumwe mukana wekuti ungatorwe navakasukwere mukana ungange uchikwanisa kuzomisa kushanda kwejudgment yehigh court.
Masvondo maviri apfuura Electoral Court yakapa mutongo wekuti vakasukwere vamire kuzvitora semunhu achakwikwidza musarudzo dzegore rino, uye rikati Zimbabwe Electoral Commission haifaniri kuisa zita ravo pagwaro revavhoti. Kana vakasukwere vakasabudirira pane zvavari kuronga kuita zvinoreva kuti panenge paine vanhu gumi nemumwe vachakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika kusanganisira vaEmerson Munangagwa veZANU PF, vaNelson Chamisa veCitizens Coalition for Change pamwe na vakava Douglas Monzora veMovement for Democratic Change. Zvichakadaro, CCC nhasi yaenda kudare pamusoro-soro reSupreme Court ichipikisa mutongo wakapiwa neElectoral Court kuulawayo nezuro wekurambidza nhengo dzayo dzese mudunhu reulawayo 12 kukwikwidza musarudzo dzeparamende. Nechikonzero chekuti dzakaendesa magwaro adzo kunomination court nguva dza4 PM dzadarika. Izvi zvatsinirwa negweta renhengo idzi vatina Sherunganga, avo vati vane zvikonzero zvisere zvavaudza dare kuti ritarise kuti rirase mutongo weElectoral Court.
Saka iko zvino taita appeal yedu tikareza magrounds edu anosvika ku8 tichingoreza same issue yekuti no judge vakarasikana vakakanganisa nekuti nyaya iyi yakade yakadismissa nemapointment edu atakareza.
Vaenderera mberi vachiti zvavaita nhasi zvinoisa parutivi mutongo weElectoral Court kudzamara nyaya iyi yanzikwa neSupreme Court.
Saka ndozvinhu zvatiri kutaura kuti mutongo uyu patangu apila tatosuspendwa decision yechi High Court yakapiwa nesuro.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakudzai kadzere vaudza Studio 7 kuti mitongo yapiwa nedare Electoral Court mukati memazuva maviri apfuura inosuwisa vana veZimbabwe.
Tika ndezvekuti matare akuita sekuti iwo ndiwo ava kutovhota pane kuti vana veZimbabwe vasarudzire munhu wavanoda.
Zimbabwe ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika paramende nemakanzuru musi wa23 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Vagari vekubhikita pamwe nebato reCCC vari kuchema nerekuti mirizhonga iri kuwedzera munyika, sezvo vari kushungurudzwa nevavanoti ndevebato reZANU-PF. Godfrey Mutimba muchandiregerera anotipa nyaya inotevera.
Bato reCCC rinoti imba yemumiririri wayo kuSt Mary's kuchitungwiza vaBrighton Mashindu yakabhombewa apo vamiriri vayo musarudzo dzekanzuro vaviri kushamba vakamuka padzimba dzavo pakaitwa zvivaka zvemabhokisi ekuviga vafi. Mambo Munyaradzi Mukanganwi vanonzi vari kubanikidza masabhu pamwe nevagari kuenda kumisangano uko kwavanoudzwa kuti vanenge vasina kumanikidza vanhu vavakutsigira ZANU-PF vachatorerwa mabhuku avo uye vomiswa kutambira mihoro yehurumende yepamwedzi. Sabhuku vanhu kwavo vaRichard Mukari vanoti vari kumanikidzwa kutyora kodzero dzevagari namambo wavo.
Isusu semasabhuku tive local government hatitobvumidzi kutsigira whichever side. Kana munhu akangouya achida kutaura zvinhu kuvanhu tinodana vanhu voungana otaura zvaanenge achida, ndo mutemo manje. Ndinongoda kuti ndinomuudza kuti zvaakaita iye kana achiri zviri pamutemo unofanira kundisamona taenda kukoti kana kuti wherever kune zvomutemo.
Izvi zvatsigirwawo nasabhuku zvipfutu vatakura zvipfutu avo vasingaoni asi vari kushungurudzwawo nenyaya imwe chete iyi. Umwe mugari wekubhikita amai Viola Mapurisa vanoti zviri kuitwa nemadzishe kutyora kodzero dzavo dzekusarudza vatungamiriri vavanoda.
Ndovane zvese izvozvo kana makaudzwa saizvozvo vari kutyisidzira vanhu vagomba famba navo mukanganwa vachitevera kumasure. Saka vanhu havana rugare, vari kutoshungurudzwa zvikuru sei. Mamwe madzimai ekubhikita West akutotorwa achinzi uyai kuwadhi kwangu vachiitiswa musangano Monday chipiri chitatu china vozonzi moungana pabranji. Vanhu havana rugare, vari kushungurudzwa zvechokwadi.
Vanoona nezvesarudzo kuCCC mubhikita vaJohn Mpanduki vanoti bato riri kutonga riri kushandisa mambo Mukanganwi kuti riwane rutsigiro zvechisimba.
Ichokwadi sevagari vebhikita vari mudunhu ramambo Mukanganwi tiri kuona mambo vachivhundutsira masabhuku vachiti kana mukasatsigira ZANU-PF tinokubvisai mudunhu. Izvo takazviona vakaita dare ravo vakasimudza mamwe masabhuku vakavavhundutsira vachiti varegedze kutsigira CCC uye kutaura nhengo dzeCCC.
Mambo Mukanganwi varamba kuchipadivirawo vachiti havatauri nenhepfenyuro yeStudio 7.
Mutori wenhau weStudio 7 iveStudio 7 abodori.
Mutauriri weZANU-PF Masvingo vapepuka chiwewe varamba kuti vari kushandisa madzishe nemhirizhonga kuti vawane mavhoti.
Isu hatishandisi madzishe kutsvaga rutsigiro nokuti tine bazi redu rekomisariati rinoita basa iroro rokutsvaga rutsigiro kubva kuvanhu. Isu seZANU-PF tinoremekedza zvikuru basa remadzishe uyezve hatirambidzi madzishe kuuya pamisangano yedu.
Bumbiro remutemo wenyika rinorambidza madzishe kuti aite zvematongerwo enyika. Zvichakadaro, bato reCCC rinoti nhengo dzaro nhatu dzakarwa nevatsigiri veZANU-PF nezuro kwagutu. Munyori mune zvisarudzo kuti TPC Magutu valoedi mufudze vati vatsigiriwa vakakuvara uye mapurisa ari kuramba kusunga vari kuvarova.
Tiri kuona kuti mhirizhonga iri kukonzerwa nevatsigiri kana kuti nevatungamiriri vezanupf Magutu iri kuindirira mberi zuro chaiyi mayuti TPC anoti Ezekiel Werekwere, David Mushuriwa naMulovalengi vakapambwa nevatsigiri vezanupf pamaungwa business center vakarohwa zvakaipisisa.
Mutauriri wemapurisa muMasvingo inspector kuda kwacho Dhewa vati vange vasati vatambira nyaya iyi muhofisi mavo nekudare vanga vachida kubata mapurisa ekwaGutu.
Taiti cheke neGutu yacho.
Asi veTPC vanoti mapurisa ari kuramba kusunga vebato reZANUPF avo vanenge vaita mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, tini Godfrey Mutimba.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vemauto anochengetedza mutungamiri wenyika, ePresidential Guard vemutungamiri weNiger, avo vakapidigura mutungamiri wenyika vaMohamed Bazoum svondo rino, vazivisa panhepfenyuro kuti chero kupindira kwemauto ekunze kunga kuti vamudzore kuchakonzera mhirizhonga. Mukuru wemauto aya General Abdurahmane Tchiani vakabuda paterevhizheni yenyika semutungamiri wedare riri kufanira kutungamira nyika kubva pakabvutwa masimba. Mukuru wemauto munyika General Abdul Sidko Isa nezuro vakazivisa kutsigira kwavo mauto akapidigura hurumende zvisinei nekuchema-chema kweveruzhinji. Mutungamiri wenyika yeKenya vaWilliam Ruto vakasangana nemutevedzeri wegurukota reAmerica mubazi rinoona nezvemari dzinoshandiswa nevanopfurikidza mwero pamwe nekusorwa kwemari idzi vaBrian Nelson kuMombasa. Chimwe chezvinangwa zvavaNelson ndechekuona kuti kubuda kweMoscow muchibvumirano chechikafu cheBlack Sea Grain Initiative akukuvadzi nyika dzemuAfrica here. Vamwe vagari vekumakonde vanoti vave kutarisira kunengo yeparamende yavachasarudza kuti ikwanise kuvawanisa mvura yakachena sezvo vave kunwa mvura pamwe chete nezvipfuwo zvavo. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Makonde rimwe rematunhu anonyanya kutisa zvekuti rinogara rine dambudziko remvura nguva dzakawanda. Vagari vemudunhu iri vanoti vane matambudziko akawanda anosanganisira kusagadzirwa kwemigwagwa, zvikoro nemakiriniki zvishoma. Asi vanoti dambudziko guru ravainaro nderekushayikwa kwemvura sezvo kuchinaya mvura shoma asi kuchizopisa zvakanyanya. VaIshmael Karemba avo vanobva kuGamburi vanoti dambudziko remvura ndiro dambudziko ravanoziva kubva vachikura, uye rwendo runo vave kunwa mvura yemumadhamu munonwa zvipfuyo zvavo.
Saka vanhu ivavo vakutorarama panguva yakaoma zvekuti vanenge vachinochera mvura 10 kilometers vachinochera murukomo rwekunwa mombe vachiita zvekutofukura futi mufuku pasi pamwe nevanhu panenge zvichinwa nemombe nembwa nezvinhu zvemhuka dzemusango. So vanhu vekumakonde vatori panguva yakaoma vatorina kana mvura yekuti vanwe kuti vagare zvakanaka.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wekwachakobora va David Jari avanoti kwatove netimu yenhabvu inodavidzwa kuti Red Water nekuda kweruvara rwemvura inonwiwa nevanhu pamwe nemhuka mudunhu iri.
Kana kuri kumakombo kunotiwa kune Red Water Football Club.
Vachawanda makipa vekunyanga vanoti vakuru vakanga vaona pavakati mvura haina n'anga sezvo vari kurarama neraki nekuda kwemvura ine tsvina yavanonwa. Mumiriri weMakonde muparamende uye vari mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakaine Saradza vanoti vakamboedza kuchera zvibhorani gumi nezvinomwe asi zvakashaya basa sezvo vakatadza kubata mvura kunyange vainge vachera mamita zana nerubatsiro rwakabva kuDistrict Development Fund kana kuti DDF.
Kuchakobura kutakanodzira mabhohozi anokwana kuita 70 neDDF achiramba kubudisa mvura nenyaya yevhura racho reikoko akuite mabhoho unotomabata kuma 200 meters ndokuti ubate mvura.
Vaparadza vanoti vanhu vanotarisira kumumiririri wenzvimbo muparamende asi vachisiya kanzuru iyo yavanoti haishande kurerutsa mutoro wevagari.
Saka asi mhosva dzese dzechipo kuna MP kuti vanhu vazive kuti no, this is a national road, it's a national project, inoitwa nebasi rehurumende remarodzi ndeekanzuru, anofanira kuitwa nekanzuru. Vamwe vachinja vasinzwisi izvozvo. Ende makanzura zacho anenge asingaite vanofanira kunge vachiita basa rewadhiraura uri uri kanzera.
Vasimba rashe zviyambe veZANU PF vachakwikwidzana navanoyo chigere veCitizen Coalition for Change kana kuti CCC vanoti sezvo vari sachigaro wekanzuro yeMakonde vachashandisa ruzivo rwavo mukanzuro kuwanisa vagari vekumakonde mvura mumatangi panzvimbo dzakaita sezvikoro nemakiriniki. Vachigere vanoti muromo hauzariri nerwizi vachiti nhengo dzebato reZANU PF dzakatadza kugadzirisa dambudziko remvura kubva kare.
Mvura kumakonde yakagara ichinetsa zvokuti vaparadza kuti vangati vakatadza kuigadzira ichokwadi. Takakura mvura yaiva nani asi ko zvinhu zvavo izvi zvokuti zvoshuwa mhuka nevanhu vari kunwa mvura imwe chete. Nzira esosi yemvura yatinoti kana pakagadzirwa riri dhamu pachaita mabhazi pombi achapomba mvura kwoitwa matengi emvura yekuti padunhu rega rega panenge paine nzvimbo yavanokwanisa kuwana mvura yakanyatsochengetedzeka, meaning kuti sei yakafiutwa zvakanaka yakaiswa mishonga makirorini.
Mukuru mubazi rezvedzidzo yepasi nepamusoro mudunhu remashonaland west vaGabriel Muma vanobvuma kuti Makonde rimwe rematunhu rine vana vasingabudirire zvakanyanya pabvunzo dzeO level sezvo vadzidzisi vasingade kuenda kunzvimbo iyi nekuda kwekusaririra kwayakaita.
Hapana district isina mabackward yayo ebackyard yayo. Kune nzvimbo dzakavharirwa nevanhu dziri bekwadi tekarivarurungwe isaka kwese kune nzvimbo dzakangodarodaro. This needs a lot of verification.
Vaparadza vanokurudzira wese achakunda musarudzo kuti asunge dzisimbe uye kuti ashande nekanzuru nevabereki pamwe nemapazi ehurumende kuti nzvimbo yeMakonde ibudirire sezvo yainyanya kusaririra kumashure munyaya dzebudiriro kana kuti development. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Makateerera kuStudio 7 anemi muchirongwa ndini Evans Zininga. Makundano e-2023 Vitality Netball World Cup atanga nasi mangwanani. Zimbabwe ichisimudzira makwikwi aya nekukundwa neAustralia. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Majems eZimbabwe nhasi mangwanani avhura musangano wemakundano eWorld Cup aya nekurohwa 86-30 neAustralia muCape Town International Convention Center. Australia ndiyo iri pamusoro-soro murongwa wezvikwata pasi rese uyezve ndiyo yakatora mukombe World Cup uyu kakawandisa kudarika zvikwata zvese pasi rese kanove kagumi nekamwe chete. Zimbabwe iri pachinhano chegumi nenhatu pasi rese uyezve kugonesesa kwayakaita World Cup kusvika pachinhano chechisere muna 2019. Pavakambosangana makore mana apfuura Zimbabwe yakarohwa 73-37. Muongorori wezvemutambo vaFraser Magombo vanoti nhasi zvanga zviri pachena kuti Zimbabwe inorohwa.
Zimbabwe yagona zvayo kutamba bhadi timu yainga ichitamba nayo itimu inogonesa inotoremekedzwa muwodhi mese kuti ndiyo number 1. Asi Zimbabwe haina kutadza zvayo kutamba but yakundwa nenyaya dzeexperience pakuti iyi number 1.
Zimbabwe mangwana iri kusangana neFiji ichipedzisa mitambo yayo yegungano regroup A netonga nemusi wesvondo. Mutsigiri wemaJames Muzvare Mesi kudzedzereka vanoti maJames anofarira kugadzisa matambiro avo pagedhe kana vachida kukunda mumitambo inotevera.
Ngavagadzise panaga akwanise kubuda then kozoti madefenders mabhora anofanira kuti 1-2-3 kubva pasfenda renda pana waharobhara chimugeti 1-2-3 mugeti 1-2-3 mugeti.
Mbomwe mutsigiri wemaJames vaEdmore Mutema vanoti vachitarisa matambiro aita maJames nhasi vane chivimbo kuti vanorova Fiji mangwana.
Vasikana vedu vanga vane power asi chikwata chakatamba nacho chikwata chihombe cheAustralia ichi nepower rakaona rine vasikana vedu ava nevaramba vakadai nemutambo wamangwana weFiji uyu tinotarisira kukunda.
Fiji yacho yarohwa 56-51 netonga mumutambo wavo wekutanga uyo watambwa nhasi zvekare. Zvikwata zvitatu kubva mugungano rezvikwata zvina iri ndizvo zvinoenderera mberi nemakundano aya. Mune mimwewo mitambo yanhasi New Zealand yazvambura Trinidad and Tobago 76-27 kwozotiwo Uganda yarova Singapore 79-37. Zvichakadaro makwikwi eWorld Cup yenhabvu yevanhukadzi iyo iri kuitirwa muNew Zealand neAustralia nhasi vavakidzani veZimbabwe veSouth Africa vaita mangange 2-2 neArgentina mushure mekunge vambotungamira 2-0. Nigeria yakasimudza pasi rese nezuro yarova Australia. Mune mimwe mitambo yanhasi China yakunda Haiti 1-0, England ichirovawo Denmark 1-0 zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye zvemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Makateerera kuStudio 7 tiri muWashington DC.
Wiki was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino chatinokupai svondo rega rega musi wechishanu. Nhasi tine hurukuro nemuimbi wechidiki anonzi Farai Maunganidze, uyo anoimba nechikwata cheMaunganidze Brothers vari kuBulawayo. Vakomana ava vanorova musambo wechitendero gospel music. Ngatinzwei hurukuro yaaita neStudio 7.
Mwana kwa mwana. Mwana kwa mwana. Mwana kwa mwana.
Naya kiti kwa hili gospel music.
Maka zutanga rini zuma gitari.
Kutanga kiti kwa chaiko takatanga last year 2022. Kili zekubo imba, kibo imba, chakatanga sani chaiko.
Chakaku sunda hiku timupinde muma gitari chi?
Zili chaiko kisunda kuzaku jara, chakatanga nako chakatanga church. Kizindo tanga msinyera oma song, kichimbo wa imbo wapande uze church. Ndiyo zekati pasi mbara kirambe kishirambe kishirambe kishirambe.
Sakavari kuitambira sei wanu mimanzi ya murugurua.
Kari zilu handi kachita kitanya ya mwane mkumbira wuchu kachita haida kwa kisate. Mwiki kashizi kuinda kwa mchino wanzo kichiri kuinda no mbira kishirambe. Ati mchino chiko gogo doga takato wana singa raka wanda reki kuri wende ni mwiki kano wari kishirambo da chaisho wari kuri zira wuta haa.
Mujiyo ya sara usaringeri keshure iwe Jajari na mose, jajari na sose Naona kushanduka kwa yuke nika Jajari na mose, jajari na sose Naona shanduko ya lemunika
Koma tambu tiko wa mno sangana na onde hapi mchigemu ito chidi
mchigemu ito chidi ya wata mfarimu na mwato chidi tanga wata kira time chikati kuzo reporter na hiki chitakati chitania kizi mwesha zuki mwa kushitila wata zupilo mchao chitakati kwa singare mwiki mwani kisha kishaji mari ya hiki chitakati kuzo album remi tanga
rhymes chi album is
album no jikod
murugu neta ni zipi mazwani
pariki ni tichimbo fandisa iloro rekutanga iloro
masho kwa munga diwa kupa watigiri wenyu ni wano kutewele rai ndiye kutikudi
watigiri wenyu tino hapa masho kwa viti ngawada doka kutigira shisha kipa wasimu kutire ndiri
wanoda kutewele ni manzenyu kana wanga diwa kukudeza ikuti imbo ya emuturovere opano vano kubata ikupi
mabedu chekutanga inowanika pa YouTube ile vano iwana pa maunga three brothers tinova phone number mavira achadai kira nekutanga ndo yangu inini sarai maunga nije inoti 0784067837 pane inini wangu anomzilazara maunga nije inoti 0774 170524
chindi pai imwe chete ya muno daku tibude na yomu dariro
nda isai songu inoti andina wangu
andina wangu
yore andicha na tibude na yomu dariro andina wangu
andina wangu andina wangu andina wangu Andina wangu, andina wangu, andina wangu, inika. Andina wangu, 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 andina Andina wangu, ini shamu, andina mulembaga. Andina wangu, 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 Andina wangu,
Nako kambo kanonzi handina wangu kakarowa nemaunganidze brothers mabva manzwawo hurukuro yataita nafarai maunganidze mumwe wevakomana vekwa maunganidze anga ari parunare kubulawayo ne studio 7 tinokupai chimwe chirongwa chemagitare svondo rinouya zvakare musakanganwe chirongwa chelive talk nasi manero ano tiri kutarisa gadziriro yesarudzo iri kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika pamwe nenyaya dziri kumatare pamusoro pesarudzo Tabata shika kumagumo, echirongwa chedu cha nasi, anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC, ndokusiyai muina Gibbs Dure, achikupai chirongwa cha isindelele.